mende rangu zvita rinovanakiza kuririva neanoritaura wacho inga pane pake rangu zvita rinovanakiza kuririva neanoritaura wacho inga pane pake.
Chiremere,
vane nyota ndiri zime,
chiremere,
ndiri zime zaka mundi.